Gweta rino shandira riri Harare rinonzi Obey Shava ndiyo client ya kati approacha ichiti iyo inotutuma maringe ne statutory instrument 127 of 2021.
Saka zvii chaizvo zvamuri kupokana nazvo apa vabatasara?
Ukatarisisa zviri muchikamu chemutemo uyu inonzi statutory instrument, zvinhu zvanzi navaobesha ava vanove client yedu, zvinhu zvisiri pamutemo, zvinotyora bumbiro remutemo mukuru wemuZimbabwe inonzi constitution, inova ndiyo inofanirwa kunge ichitevedzerwa nemumwe mutemo yese inenge iri pasi pawo. Nemhaka iyoyo tabva tanzi tifaire isusu application kudare rehigh court yekuti pave nemutongo wekuti statutory instrument isendekwe parutivi nekuti haienderane neconstitution.
Mungapa here muenzaniso yezvamunoti zvinotyora bumbiro remitemo?
Ndinogona kukupa muenzaniso wekuti pane paragraph inotaura iyo kuti Reserve Bank of Zimbabwe ndiyo inenge ichipomera anonzi madefaulters mhosva yekutyora mutemo uyu wekushandisa mari yeauction system zvisirizvo. Iyo Reserve Bank yacho ndiyo inotonga mutongo, iri iyozve inobva yagura chirango chacho, yobva yaita zviye zvatinoti kuti ndiye mumhangari, ndiye muchuchusi, ndiye mutongi, ndiye executioner anogura futizve mutongo wacho. Izvi tinoti zvinotyora bumbiro remutemo. Kouyazve pane chimwe chikamu chinotaura nenyaya yekuti munhu anonzi defaulter uyu ndiye anofanirwa kuti ataure kana achinge apiwa mapepa ekunzi iye achipomerwa mhosva yekutyora mutemo wacho, anofanirwa kuti ndiye ataure ne 48 hours kuti sei asina mhosva.
Panotyorwa sei mutemo apa?
Pachirungu constitution inotaura zve presumption of innocence, kureva kuti munhu anenge achikupomera mhosva ndiye anofanirwa kuti aunze uchapupu horombo hunoragidza kuti iwewe une mhosva, kwete iwewe kuti uzvichenese kana kuti upruve iwewe kuti uri innocent. Saka tinoti futi constitution ipapo yatyorwa. Pane zvenyaya yekuti ukakwanisa kunge uchitadza kubhadhara mari inenge yataurwa yavanoti penalty order, unobva wanzi futi iwewe watotyora mutemo unoita kuti uzokwanisa kusendeswa kana mwedzi kana makore inetenge yato criminal sanction. Apa tagarazve mutemo iwoyo unoti imhosva yagara itoripozve, yekuti ukatyora mutemo iwoyo unokwanisa kuendeswa kujeri uchinzi futi ubhadhare mari inenge iri mupenalty order.
Pane dambudziko rei apa?
Pane inonzi double jeopardy yatataura imomomo isingabvumidzwe neconstitution zvekare.